News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoicing Benya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo anotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Shoko ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vanhu vachibhadhara maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndizvo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti sebhizinesi kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabond akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga. Isusu maconsumers
tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplacea stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panotiwana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tivatione tikana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nekusengeta zvinhu, mitengo yoreza kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinozwa matrade union vachitaura vachiti deni hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaunited states dollars. Icho chiri chokwadi. Yorude hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanotaura kuti tiri mining nation dima minerals. Maroyalties yacho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemazin dollar vanenge vakunochinja mazin dollar mublack market kuti vawane maus dollar. Saka chandingangorekomenda ndekuti dini hurumende yakonsidha mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTabo Kanxube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba ekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asizve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese, vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanho avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatore kwa mtongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipanya ya izvizere.
Nezuru makurukota hurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota hurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that is the custody.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavapapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mucheri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tanzwe chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozobudisira dzavapapa, tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhilivha munyaya iyoyoiri pachirungu, an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kwemakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwedzi mitatu yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parliament yekubvuma, government yekubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwedzi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21 nemakore 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiye dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete chete mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafanira gona vaudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanxuye weStudio 7 navaFanuel Gona
hombe inoita kuti tikwanise kunge tichienda kupariamendi inyaya yezvichemo zvevadzidzi vari kupokana nefistructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura
fistructure iyi yanga yakamira sei
mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira ine also unjustifiable it every single time the fistructure is managed to thwart sessions of enterprise inotaura kuti mwana wese wemunyika yezimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible
parliamendi yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchirwa kwetsamba iyi
sezvo nyika yezimbabwe iri democratic country tine shumiro nekutenda hurumende uchata nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yezimbabwe
tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzechikoro nemaus dollars chete izvi zvichiri kuenderera mberi sei kumamuma college
mastudent mazhinji epaBulawayo Poly vanoziva kuti pose pavainge tacorrupt neadmini vaiudzwa zvinhu zviri different but the bottom line ndeyekuti vangavatudzi vanose vakabhadhara nemari RSG vanofanira kutangidza zvakare kutiaanisonge vachibhadhara nemari yekuti tika consult a lawyer kuti tiengeje nevaadmini aya maauthorities emainstitutions aya vari kutanga kuziramba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete chero mari yekunze uyo anoti forcing a certain amount kati zvichingobva mastudents obva vasara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution
vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanxuye weStudio 7 vari kuHarare
rombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani
asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7
panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu
musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendeve zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru
tinotenda nerutsigiro rwenyu
yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Mamuka sepa Studio 7 yapo, mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu mwono wangu nye kudu kuchinja nyizu kwa mwa kuito. Zema kuseni mwati, mwatora jujini nga shwaka mambili jujini nga itabati. Mwa kukwa zana na edu kumemesha kuno kudugozi. Ndo nyizu zano tutera hapa mwa kuanzi chirungu. Mwa ure ana gogo edo. Mwa ure mwanga watichinja ipo papu. Ana gogo edo na sekuru ndo nyizu zanya so tutere loze. Chisho na ichi. Chirungu cha mwa so pinza ichi. Mwa ure wabiriki edo. Anyway, atinga ziti njia ituwa siya. Sita mwuri tutono wa shudisa izu.
Ndini zangu ndake, ndutawande kupasa zafu kapo. Ndini chichemi kuna vachamisa hapa. Vachamisa hapa kumidza kumba batori ino. Ndinoza sikuti vamhanya sikere kubuzi. Batori vano kumba futi. Vishango pukanyika mapanyika ya mangu mapato. Kavambo garapasi vambo una kutuweta plani ipi vasata watanga batori ino. kambo utanga wa garapasi, wa manya kumusa ngei batu, kambo garapasi, shoko kwa sakuto ita jenji, utauri ya wanu, mamiri ya shukai jama, me mabuli ya waita nukuti wa rukurongi icheti. Washa tanga wa sitanga wa vrabu, ime party, because iji jenji so, sanu pifini kaka wa hata risa mkura kiti, apana kwa wano shikafute, ni wangu kanywa, chata shika kwa wano, chata shika kana kuma election ya metewea, kambo mmiya kumita shu party, kambo garapasi, kambo ungorodu, utanga ili, uitanga sui party ajo.
One way studio apo wana mkoma atanunuka wande nana pressing nana mkoma ifanza nyaya mutangwa musuku ibulita sei amuziku ibulita sei nyaya mutangwa tinongona zvikaitika kwacha misa muno mhanya chaizvo yaya cha misa yaya mutangwa ya musuku ibulita ngeiko amusuku ibulita sei kudzika kwakaita basa amusuku zvitaura ngei sei musiri kutaura nezvazvo taura nyaya dzese sezo amnotara kuti munotara zvejekerera amuna sedza makaririkira
dongo onesawo panyaya muri kutaura yekuti mamainzi anouraisa vanhu achidini mamainzi azere wose ruzhinji ndevanhu ivava vezano saka hapana anogona kukondrora kuti kwanzi vasachere kana kudii kungotauravo kufadza vanhu vanenge vari kunze kuti vanhu vati vane zvavari kuita pasina zviri kuitika ndoda kutaurawo nenyaya iri kuitwa nemachina zvinogobetserei kuti muri kuti vanhu kana vachida kuvhotegwa vanhu vezano ava ndobva kushurugwuko shurugwi bote rekwarose rangori makomba izvozvi vanhu vaichera vachinzi vavhotere zano vaichera vachera pose pose izvozvi hapana vhiki vadzingwa vose vanhu ivavo pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika haitenderi kupinda vanhu asi machina ari kuitora manje saka zvinogobetserei kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu havashandi vanhu havaite sei vaakudzingwa vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi shurugwi voterekwa izvozvi muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi
uyezve life talk yenyu iyo life talk kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iyoyo wamaisa ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi waya apera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzisira dzasvika ende hatina zvatinonzwisira pazviri saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa30 minutes kana pa40 minutes dzadzitaurwa live talk tabata ichi tasara tini chatakabata mukangobvisa nhau dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo munosara navanhu vashoma shoma saka handifungi kuti business rinenge richifamba zvakanaka
vanoti hanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vaakufamba vanofamba vari more than 15 handisi mari iyo inenge ichitongobuda ende mune mune upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kungunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno hwakanyanyisa hwakanyanyisa dai pasina vungekini dai musina upfumi havaimboita kuti panoitwa maelections vachipa munhu wese muzimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende vachingobvumira mandima by-election all the time kureva kuti mari wanayo muno muno mune mari kusada zvako kubhadhara kuimf kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo mazvita studio 7 tinokutendai nedzidziso nenyudzi dzamunongotipa all the time mazvita bye bye
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muamerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remarepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vadonald trump tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vachishanda nesangano reall hands on justice
bhiri ibhiri rava nemavhiki richitaurwa and rikubunzwa ne tingati macongressmen ndama masenators arinoda kuti kuboda kana kuti maboda emuamerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupindako vave vachiregnerwa. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwewo zvinhu zvirimo kunyanyanya funding chaiko kune dzimwe hondo dzekubuyisa America. Saka zvinhu zviri kunetsa kapapita makakatawana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aivawo rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa chiadresa panyaya dzeimigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapapa? Sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri, ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimwewo nhaurirano dziripo dzekuita senge maybe pari kuti akakusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen card kana mapermanent resident. Ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu, vachitiza hondo yanga yaitika ikoko, vari kuwanawo vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti ko vagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vanogara variko. Saka ndamakakatano ari kuitawo kuna atingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 per day kana kuti richavo ichisapotawo zvekare hondo imitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana avo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha iko, kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda, and manambazi acho ari kuunzi kuti ari kupinda vanhu kumabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Bwetari inaurira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vange vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Zvongu yadi yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinhasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya muruma uko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.